Waterfalls munoma Harare kuHarare South, nzvimbo iyi iri mukati neresort yangu inonzi Stephen Magolis Resort. Resort yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo, iri pa 75 acres. Saka 75 acres idzo dzekuti dzizare mune zvakawanda. Tine madhamu mairi, mabhoti anokuza imomo, tine mabhiza vanhu vachitasva, mazipline, giant swing, makanoes. Yo screen yamataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara. Tine pool yatikatovhura musi weSaturday, ine 600 square meters and ine maslides anobva muchikomo so achidzika akareba. Tine inonzi virtual reality simulator. Tine nzvimbo inoriswa music, vanhu vachiterera vachidya vachinwa zvavo pane stage iripo. Saka nyaya yebhora yese ndoyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoona havo bhora vachidya vachinwa, voita sevari mustadium iyo iri pascreen, vanenge vachiona zvichitoitika live.
Vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei?
Havabhadhari. Wakadzingana wapinda mukati, kupinda mukati ndokunobhadharwa. Ukangova mukati unongonoona nhabvu. Kana wakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mavisa muchitasa uchidini. Ukangovada wodzoka hako kana wakada kumbonotya kunwa whatever unongoenda uchidzoka pasina anokuchacha.
Kupinda muresort yenyumo kunotora mari yakawanda sei?
Kunoita $5 pamunhu mukuru, $3 pamwana muduku.
Saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzire kuti chii?
Well, chichiri chinyowani bati tikutarisira kuti vanhu vanouya. Tinokurudzira kuti kana une vamwe ndopanonakidza bhora. Makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe, you know, that atmosphere inonakidza. And munenge muchikwezvana kwezvana muchisimudzira simudzira mavoice enyu kuti zviratidze kuti yes yes bhora iri kutambwa nemazvo. Kana ugiri wega uchiona patv kaduku duku and uri wega kandaiona adzimai vako kana murume wako, handi zvakafanana ndokunge uri kune vamwe ba. Saka isisi tiri kuti uyai muungane nevamwe muchifara ende pedu pane atmosphere yekuti kana vana vaduku vana mbuya vana sekuru vanenge vachingoripo, hapana anovadenha kana kuvapusha. Tine nzvimbo yakasununguka zvikuru.
Imi munowanikwa muchitsigira nhabvu here? Muri kusapotawo timu ipi pa World Cup?
Hameno zvazvo, inini handitombozivi kana timu yekusapota. Handisi anonzi fan kana kuti fanatic yebhora. Ndinongoriwo businessman akazoona zvakakodzera kuti ndigadzirire vaye vanofarira kuona napo.